manera kana kamuri Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chivabvu 3 2020 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi
panguva yatinayo yekuti vanhu vanenge vakanzi ngavagare mudzimba zvinenge zvakakosha kuti tiongorore vanhu vese anenge abatwa aine chirwere chekorona tinofanira kuzoona zvakare kuti munhu yeye ndevapi vanhu vaanogara navo vanhu vese ivavo muchirongo vatingati macontacts vanofanira kuti vagoongororwa
vanhu vakawanda vanoramba vachibatwa nechirwere chekoronavhairasi muAfrica asi vamwe vavo vachipora
takachirarama nepema tinogara nevabatiri vedu problem yatinayo ndeyechikafu nekuti hatichakwanisi kuenda kumastrit kunotsvaga chikafu sezvatakanga tichiita nenyaya zvakare matoilets because takuti tibhadhare matoilets 5 rand iyo 5 rand yacho hatikwanisi kuibhadhara
zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth africa zvotarisirwa kudzoka munyika kutanga nemusi wechitatu
Siku zvinoti ane vakadzi vavawo maeditor masenior producer mastation manager vamadzimai zvokuti tana yedu iri kuenda ichidi ichienzaniswa mbichana mbichana
nhasi pasi rose riri kucherechedza zuva rekutorwa kwenhau zvakasununguka kana kuti world press freedom day iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc Mukuru weAfrican Centers for Disease Control and Prevention, Dr. John Nkengasong, vanoti wandu wevanhu vabatwa nechirwere chekoronavhairasi muAfrica, unogona kunge wakawandisa pane huri kutaurwa nenyaya yekuti nyika dzakawanda dziri kukundikana kuvheneka vanhu vadzo kuti vane chirwere ichi here kana kuti kwete. Vanoti Africa ine vanhu bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu kana kuti 1.3 billion asi pavanhu ava vaongororwa utachiona kusvika pari zvino havasvike zviuru mazana mashanu kana kuti 500,000. Bazi rezveutano muZimbabwe rinoti ravheneka utachiona kuvanhu vanodarika zviuru gumi nemazana manomwe kana kuti 10,700 chete kusvika pari zvino. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti uwandu uhwu huri pasi zvikuru. Munyori bazi rezvekuburiswa kwemashoko vanik mangwana vanyora padandemutande ravo retwitter kuti hurumende ine urongwa hwekuzonovheneka vanhu kumabasa ichishanda nemasangano akazvimirira oga. Vanotiwo pane zvipatara zvakawanda zvichapiwa mvumo yekuvheneka utachiona uhwu kuvashandi ava kusanganisira zvemachechi. Kusvika pari zvino vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vanosvika 30 nevana vashaya vari vana uye vapora vari vashanu. Nyaya yekuti munhu aporawo here inoda zvakare kuvhenekwa kwemurwere kuona kuti ave nani here asi izviri kunetsawo kuita kunyika dzakawanda dzemuAfrica nekuti hadzina zvikwanisiro. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mumwe chiremba Dr. Edgar Munatsi tikavabvunza kuti kana munhu achinzi apora anenge aita sei.
Zvakakosha zvikuru chaizvo kuti vanhu vakawanda vaongororwe kuti vane chirwere cheCovid here kunyanya takatarisana nemutongo wakapuwa welockdown. Nekuti zvirwere zvakaita secoronavirus zvirwere zvinotapuriranwa kubva kumunhu mumwe chete zvichienda kune mumwe munhu. Saka panguva yatinayo yekuti vanhu vanenge vakanzi ngavagare mudzimba ngavasaende kumabasa zvinenge zvakakosha kuti tiongorore vanhu vese kuti vane chirwere here anenge abatwa aine chirwere chekorona tinofanira kuzoona zvakare kuti munhu yeye akambenge afamba achienda kupi ndevapi vanhu vaanogara navo akamboenda here kuchitoro kuchipatara here vanhu vese ivavo muchirungu vatingati macontacts vanofanira kuti vagoongororwa zvakare
sei kuita izozo kwa kakosha?
Ndiko kuti chete tikwanise kurwisana nedenda iri. Nekuti nguva iyo yatina inotipa mukana wokuwana vanhu vese vane chirwere. Tova tsaura mune vazhinji kuitira kuti chirwere chisarambe chichifamba. Nekuti chirwere chinotapuriranwa. Chinoita kuti chirwere chirambe chichitekeshera inyaya yekuti vanhu vanenge vachisangana vachitapurira kune vamwe. Saka tikange tabata vanacho tinenge tauda kuti vasatapurire vamwe. Saka ndosaka vachizoitwa paya inonzi isolation. Kana kuti vanoitwa kutsaurwa mune vamwe. Saka pari zvino zvinenge zvakanyanya kukoshesesa kuti hurumende iite zvese zvavanokwanisa kuti vakwanise kuongorora vanhu vakati wandei kuti tirwisane nedenda iri nenguva shoma inotevera.
Asi chii chiri kupa kuti dzihurumende dzakawanda dzikundikane kuita izvozvo zvekuona kuti vanhu vakawanda vavhenekwa?
Dambudziko guru riripo pari zvino nenyaya yekutesta vanhu for coronavirus kunyika zhinji inyaya yekuti kutanga chirwere ichi chirwere chitsva. Saka zvinotestisa zvakatofanira kuti zvigadzirwe patsva. Uyezve chepiri, test iri kuitwa kutesta coronavirus itest inodhura maningi zvekuti nekuda kwemutengo wacho haizokwanisi kutesta munhu wese. Saka ndosaka tiri muchiona hurumende zhinji dziri kuisa simba radzo kutesta vanhu vanenge vachifungidzirwa kunzi vari panjodzi chekunge vakabata chirwere ichi.
Muungapa here muenzaniso wevanhu vanganzi vari panjodzi yakanyanyisa kubva kuchirwere checoronavirus ichi?
Vanenge vari vashandi muzvipatara, vana chiremba, vana mukoti, vatikwegurei nevanenge vachinzi vakasangana nevanhu vabatwa vaine chirwere. Ndiro donzvo riripo iroro nekuda kwekuti test iyi inodhura maningi. Haikwanisi kuzoti tibva tatesta munhu wese zvake munyika.
Chiremba Dr. Edgar Munatsi vari parunare kuBritain. Mashoko atumirwa Studio 7 African Union achibva kuAfrican Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru makumi mana nezviviri kana kuti 42,000 vabatwa nechirwere ichi muAfrica, uye vashaya vanosvika churu nemazana manomwe nemakumi mashanu nemana 1,754. Vapora vanosvika zviuru gumi nezvina nezana nemakumi mashanu nevaviri kana kuti 14,152. Pasi rose vabatwa nechirwere ichi vanodarika mamirioni matatu nemazana mana 3.4 million. Vafa vakawanda vacho vari vemuAmerica vachidarika mazana maviri ezviuru nemakumi mana nemana kana kuti 244,000. Mumiriri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vanoti vanhu vanodarika zviuru zvishanu vari kugara muSouth Africa vanyoresa kumuzinda wavo vachiti vanoda rubatsiro. Pavanhu ava vanodarika zviuru zviviri zvine zana nemakumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 2,191 vati vanoda kudzokera kumusha. Vamwe vanodarika zviuru zvitatu vachiti vanoda rubatsiro rwezvekudya. Chikwata chekutanga chiri kutarisirwa kudzoserwa kumusha musi wechitatu kana muzinda uyu wawirirana nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa. Mutoreri wenhau More Blessing Mnjoma anotipa nyaya inotevera.
VaHamadziripi vati hapana rubatsiro rwemari yekufambisa ruchapiwa vanhu ava nehurumende yeZimbabwe sezvo naiyo yakaomerwa. Asi vati vanenge vashayisisa vanogona kuzobatsirwa, asi izvi zvinotora nguva yakareba. Vati havo chavanogona kubatsira vari kuda kudzokera ava kutsvaga mabhazi anovatakura kuenda kuZimbabwe, asi vachizvibhadharira mari inosvika mazana matanhatu emaranzi. Panyaya yechikafu vati vachaedza kuendesa mazita evanhu kumasangano anobatsira nechikafu uye kutsvagawo chimwe chikafu. Asi sechisungo chitsva chehurumende, vanhu ava pavanosvika muZimbabwe vanotarisira kumbogariswa munzvimbo dzakatarwa nehurumende vachivhenekwa kuti havana chirwere checoronavirus here vasati vabvumidzwa kusangana nevamwe vanhu munyika. VaLazarus Chinara avo vasingaoni uyewo irarama nekupemha muJohannesburg vanoti pavari kugara nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika mazana maviri nemakumi matatu hapachagarike.
tiri vanhu vagare mari vekuZimbabwe tanga tichirarama nepema uyezve tinogara nevabatsiri vedu problem yatinayo ndeyechikafu nekuti hatichakwanisi kuenda kumasiri kunotsvaga chikafu sezvatakanga tichiita nenyaya zvakare matoilets because takuti tibhadhare matoilets 5 rand iyo 5 rand yacho hatikwanisi kuibhadhara
vachinhara vaenderera mberi vachiti hurumende yezimbabwe yaomesera mhuri yavo zvikuru vakaremara sezvo vasina mari dzinodiwa pakubhadhara mabhazi kuti vadzokere kumusha vati zvino hazvina kumira zvakanaka zvachose kwavari nevamwe vavo muzvare tanyaradzwa masamba vanobva kukadoma vachishanda kudidorens mudunhu rewestern cape vanoti ivo nevamwe vavo vave kuda kudzokera kumusha
tatambura kuno ngachikumbiro wedu kuti tikwanise kubvuruma bhodha tiende kumba mabasa ngatichishanda kushanda masizini wega saka basa redu rakapera pazvino takagara pakatangawo lockdown emuno apo ndokapaperawo mabasa edu tinotanga november april tichipedza tichienda kudzimba saka patakatomiswa nelockdown iyo kuti tiedzokera kudzimba asi manje izvo zvimari dzemarenzi dziri kudiwa vanokumba vanenge vachidawo chikafu zvese nezvangomira isu manje kuno kwacho hatichashandi kunoku takagara uku kumbawo futi vanhu vari kuda mari saka pakaii nyangwe vati paedu mazuva ekungoti tikwanise kuti vanhu vavezimbabwe vabude tachimukumbiro wedu tito izvozvo
kunyangwe muSouth Africa muine zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda vahama dziripi vanoti hapana kana chizvarwa cheZimbabwe chimwe chete zvacho chatichafa kana kubatwa chine chirwere cheCovid-19 icho chabata zvizvarwa zveSouth Africa zvinodarika zviuru zvitanhatu uye kuuraya zana nemakumi maviri nevatatu mutauriri webazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa vaNelson Kwete havana kukwanisa kupindura mibvunzo ya Baku Studio 7. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Nasi nyika dzepasi rose dziri kucherechedza zuva rekutorwa kwenhau zvakasununguka kana kuti World Press Freedom Day. Zuva iri rakatanga kucherechedzwa gore roga roga kutanga muna 1993 nesangano reUnited Nations kuburikidza nebazi raro reUNESCO. Asi gore rino munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti basa revatori venhau rakanyanya kukosha pasi rino sezvo nyika dzakawanda dziri kurwisa chirwere checoronavirus. VaGuterres vanoti kurwisa chirwere ichi kunoda mashoko echokwadi sezvo vamwe vave kuparidza manyepo. Dingindira regore rino rakanangana nekuti vatori venhau vashande vasingatye kana kurerekera divi. Taurai Shava anotipanya inotevera.
Gore rino, sangano reUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, rakasarudza dingindira, rakanangana nekuburitswa kwenhau, pasina kutya kana kurerekera divi. Mukuru wesangano iri, muzvare Audrey Azoulay, vanoti zvakakosha kuti basa renhau, riitwe pasina kupindira kwevezvematongerwo enyika, kana vemabhizimisi, sezvo kuchikanganisa basa iri. Chipangamazano musangano reHuman Rights Watch, uye vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu, vadewa mavinga. Vanoti makore makumi mana nyika yawana kuzvitonga, hurumende ichine basa guru mukusimudzira kodzero dzine chekuita nekutapwa kwenhau kana kufambiswa kwemashoko.
Nyaya yekuti panyaya dzepasi rose Zimbabwe inenge ichionekwa iri kumanumber 127 paMedia Freedom Index zvinongoreva kuti iri kutambira kumuswe panyaya dzekodzero dzevatapi venhau.
Gweta vaChris Mike vanozivikanwa zvikuru mukurwira kodzero dzevatapi venhau vanoti kuvimbisa kwehurumende kuvandudza mitemo ine chekuita nenhau chinhu chakanaka zvikuru asi hurumende iri kunonoka kuita izvi.
Mitemo inoenderana nekutapwa kwenhau haina kunyatsomira zvakanaka kunyange hurumende yakati iri kuda kuvandudza mitemo yakaita seaipa. Chirongwa ichocho chiri kuita sekuti nonokei.
Mumashoko avo ekucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day, kurukota rezvekufambiswa kwemashoko munyika, amai Monica Mutsvangwa vanoti hurumende yakazvipira kuzadzikisa zviga zveUnited Nations zvekuti vatori venhau vashande vakasununguka. Vanoti hurumende iri kutora matanho ekuona kuti vatori venhau vashanda vakasununguka ichivandudza mitemo yakaita seaipa neposa. Asi vanoti vatori venhau vacho vanofanirwa kuita basa nemazvo vasingawedzeredze. Vatiwo basa revatori venhau rakakosha zvikuru munguva ino yekurwisa coronavirus sezvo pachidiwa nhau dzechokwadi dzinobatsira vanhu. Asi mukuru wesangano reZimbabwe Association of Community Radios, Zacras, muzvare Vivian Marara, vanoti pose panoshungurudzwa vatapi venhau vachiita basa ravo, hurumende inofanirwa kubuda pachena ichishora izvi uye kutora matanho akasimba. Muzvare Marara vanotiwo kunyange hazvo zvakatora nguva, chinhu chinofadza kuti munyika mave kuzove nenhepfenyuro dzemunharaunda, vachitiwo nhepfenyuro dzakadai dzakakosha kunyanya panguva ino yechirwere checoronavirus.
Chivimbo chedu chaiva chekuti dai zvese izvi zvakakwanisa kuitika kudhara, pari zvino patine nyaya yeCovid-19 vanhu vaikwanisa kuwana nhau, especially vari kumaruwa nedzimwe nzvimbo dzisingakwanisi kuwana masaisai.
Vakambove mutapi wenhau uye vari mumiriri wemakonde mudare reparamende vaKindness Baradza vanobvuma kuti Zimbabwe yange yakasaririra kumashure pane dzimwe nyika kunyanya munyaya dzekutepfenyura.
Hatingaite mitemo inoita kuti upenyu hwedu hutambudzike. Saka ndo zvakati president wedu akati handichazvida izvozvo, gadzirai mitemo yakanaka inoita kuti vatori venhau vaite zvakanaka. Hurumende iri kutedzera zvamuri kuda imi vatori venhau, ndo zvirikuda hurumende.
Asi mutedzeri wemutauriri webato rinopikisa reMDC vaLuke Tamborinyoka vanoti vatori venhau muZimbabwe vachiri kumbunyikidzwa zvakanyanya.
Masvondo apera iwaya majournalist mazhinji anga achinzima essential service akambomuzwa kufamba muno muZimbabwe. Takaona vatapi venhau veZBC chete ndovanga vangonzi ndo essential service, asi vamwe vesanokavha mapepa akazvimiriro nedzimwe nhepfenyuro dzakazvimiriro zvadzo vainzi havasi essential services. Saka iyoyo discrimination tinoona kuti inoratidza kuti muno muZimbabwe tichiri kuresa maererano nekunyatsocherechedza zuva iri.
Mukuru wesangano reGender and Media Connect, amai Abigail Gamanya, vanoti nyaya yekuchengetedzeka kwevatapi venhau kunyanya panguva ino yechirwere checoronavirus chinhu chakakoshawo zvikuru.
Tinoona kuti vazhinji vedu hatisati tane zvipfeko zviya zvakasungirwa nemutemo kuti tinge tiinazvo zvatinoti protective gear, nokuti maripota aya ari kukavha nhau idzi vanofanira futi kunge vari muvanhu vachitsvaga nhau idzi kana kunzwa nhau dzakadai kuvanhu, asi vanenge vasina chiruchengetedzo pamusoro pevhairasi iyi.
Amai Gamanya vanotiwo pachine rwendo rurefu panyaya dzekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume mumabasa ekutapwa kwenhau, asi vanoti vari kufara kuti zvinhu zviri kushanduka sezvo makambani ane chekuita nekutapa nhau vakawanda munyika ave nemitemo inokurudzira kuenzaniswa kwemikana uku. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kunzvimbo inogara vatungamiri venyika kana vachida kumbofurwawo nemhepo yeCamp David kuMaryland, apo matunhu akawanda munyika yavo nemamwe pasi rose ave kugadzirira kutanga kuvhura mabhizimisi anga avharwa nekuda kwechirwere checoronavirus. Asi kunyange mabhizimisi aya ave kuda kutanga kuvhurwa, uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere checoronavirus huri kuramba huchikwira zvakanyanya munyika dzakaita seBelgium, Russia nePakistan. Vamwe muAmerica vari kuratidzira kuti mabhizimisi avhurwe kunyange hazvo nyanzvi nyaya dzezveutano dziri kuti panofanira kungwarirwa. Asi vaTrump vanoti vari kuda kuti mabhizimisi atange kushanda, vachiti vanowirirana nevamwe vari kuratidzira. Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nemukuru wesangano reLowveld Media Trust vaPassmore Ndlovu tichikurukura nezvezuva reWorld Press Freedom Day, iro rakanangana nekucherechedza mabasa anoitwa nevatapi venhau pasi rose. Zuva iri riri kucherechedzwa gore rino pasi pedingindira rinoti Journalism Without Fear or Favor. Vandlovu, ndinomukamuchira muchirongwa. Tiudzeiwo maondo renyu pamusoro pezvezuva reWorld Press Freedom Day.
tinotenda zvikuru nekuva neni muchirongwa zuva ranasi. Mukoma Mike, ndingati takatarisa isusu zuva reWorld Press Freedom Day, izuva rekuti tinotarisa kodzero dzemasangano anoita nezvenhau kana kuti ivo vatori venhau kuti vakasununguka zvakadini mubasa ravanoita. Zvekare ndikati izuva ratinonzvera kuti isusu senyika tiri papi takatarisa tingati isusu freedom of expression takarerekera ikoko kumasangano anoita nezvekutorwa kwenhau.
Nemaonerenyu vechidiki vari kuwana mikana here munyika kuva vatapi venhau?
Okay, takatarisa vechidiki ndingati nini mikana vari kuiwana chose kuti vavewo vatapi venhau ivo pachezvavo. Tikatarisa kuti nyika pari zvino tine makorichi akati kuti anopa zvidzidzo izvozvo zvokuti vadzidzire kuva vatori venhau. Tichisasa zvekare isusu kuti vechidiki vari kukwanisa zvekare kushandisa ndingati madande mutande avakwaya vana social media kuti vave vatapi venhau pachezvavo ivo, kuti vange vachifambisa mashoko akasiyana siyana. Naizvozvo ndingati aiwa tiri kukwanisa kuti tiwane mikana yekuva vatapi venhau pachezvedu.
Tiudzeiwo maonero enyu pamusoro pematano ari kutorwa nevechidiki vave kushandisa dande mutande resocial media mukufambisa nhau.
Takatarisa dande mutande resocial media, tinoona isusu kuti vechidiki vane mikana mikurusa yekusimukira munyaya dzezvekufambisa kumashoko. Tinoona isusu kuti vakawanda vava kutanga ivo mabusinesses avo. Takatarisa tingati isusu online media kuti pane vakawanda vekuti vanokwanisa kutanga masangano avo ekutepfenyura pamhepo. Ndikatora semuenzaniso inini, tine vanoita mapodcasts, tine vanoita isusu zveblogging, tine zvakare vanoita isusu malife videos pasocial media papapa vachifambisa mashoko akasiyana siyana. Zvinova izvo zvinovasvitsa pandikati isusu paspotlight kuti vange vachionekerawo, vange vachizivikanwa kuti aiwa ndozvavanoita.
Panguva iyo pasi rose riri kurwisana nechirwere checoronavirus, mungati basa revatapi venhau rakakosha here?
Ndingati nini takatarisa chirwere checoronavirus kana kuti COVID-19, vatori venhau ndokapa vane basa guru chairo kuti vange vachifambisa mashoko, ruzivo rwakasiyana siyana kuruzhinji rwakasiyana siyana pasi rese, kubva pakuti todzivirira sei chirwere, kubva zvekare pakuti vape ruzivo kuti pari zvino zvakamira sei.
Aiwa, takunzai zvakanaka vandlovu. Petai hurukure yedu nekutipa mashoko enyu kupedzisira.
Zuva reWorld Press Freedom Day izuva rakakosha, izuva rakakoshera munhu wese. Takatarisa kuti izuva rinoita kuti senyika tisvike patinozvinzvera isusu kuti tiri papi. Takatarisa panyaya dzekodzero dzevatori venhau. Ndikati nepapfupi ndatenda zvikuru nekuva neni muchirongwa.
Aiwa, tinotenda vandlovu mukuru wesangano reLowveld Media Trust nekupinda muchirongwa. Mure Zimbabwe, tashuka kumakume chirongwa chedu chanhasi. Ngatisangane ine musi wechipiri apo tichange tichibata nyaya yezviri kuitika pasi rose patinokurukura nezvechirwere checoronavirus. Chirongwa The Connection moineni Michael Hove, 8 to 9 p.m. panapa panhepfenyuro yestudio 7 Mure Zimbabwe musakanganwe. Tina urombo kuti hatikwanisi kukupai chirongwa chisemazuva ose sezvo tiri kukupai chirongwa tiri kudzimba dzedu. Zvisinei, Mure Zimbabwe, tosangana pachirongwa The Connection nemusi wechipiri. Vanoda kukurukura neni ndiripo pa social media, pa Twitter nepa Instagram @bigmy3bigmyke3 ndiyo username yangu. Aiwa, chinobhururuka chinomhara muri yeZimbabwe, nguva yangu ndiyo yadyanana. Ngatisanganei nemusi wechipiri anokuonika ine mufaro. Ndini wenyu Mike Hove, bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba. Yesu
simba. Manheru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikutambirai mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Tichangokutarisana nedambudziko rechirwere checoronavirus, mapindiro esvondo nekupira Mwari kwanetse wavo nechirwere ichi. Nhasi tina Reverend Oliver Mandisodza, the Man of Valor, Purpose and Vision Men's Ministry, vatabvunza kuti vari kufambisa sei nyaya dzekupinda svondo nekugara vachitaurirana nevatendi vavo panguva ino.
Ndinotenda muranda washe. Chekutanga, isu se MVPV takanga tagara tanguri taita basa redu pa social media. Mushanda watachita zvashanduka, of course pane pataida kuti tisangane hatichakwanisa. Chechipiri, ndinoti takaita sekuti tanga tisina kugadzirira zvakarwadza zvikatibata, asi takadzidzawo zvakare kuti tinogona kunamata tiri mudzimba.
Saka sekereke, mafunga kuti munoenda mberi sei?
Sekereke takatanga nemamwe masangano andinoshanda nawo, takatanga kukurudzira nhengo dzedu kuti dzitambire zvanga zvarewa nehurumende kuti pari zvino chimbomirai kuungana kuitira kurwisa denda reCOVID-19.
Makapa vatendi venyu kurudziro yekuti panyaya iyi?
Takatanga kubatsira kukurudzira nhengo dzekereke kuti zvechokwadi ngatiteedzere zvokutaurwa izvi, nekuti dambudziko tanga takutoriona kutanga tisina kufunga zvakanaka. Sechipiri, tikatangawo zvakare kufambisa mashoko ekukurudzira, nekuti dambudziko parakauya harangarine ukasha, vanhu vakafambisa mashoko anotyisa akawanda akavhundutsa vanhu. Saka rakava basa redu savatungamiri vemadzikereke, vafundisi, kuti aiwa ngatikudzei vanhu soko raMwari nemasoko anovapa kushinga. Saka muchidimbu ndiri kuti takanyanya kushandisa nzira dzekuti todi taakugadzira online cell group discussions, taakuita maconferences edu pa social media, tingati Facebook, malive streaming nezvimwe zvakadaro. Saka muchidimbu tiri kuti isusu tiri kuedza nepatinogona kuti tipe kukurudziro kuhama neshamwari dzatinopinda nadzo, nevamwe vanenge vasina kwavari kuenda kuti vawane masoko, vawane masoko ekukurudzirwa nekusimbiswa.
Iko zvino mukatarisa mashandiro amuri kuita nevatendi venyu, pane mutsauko upi kubva pane zvamagara muchiita coronavirus isati yasvika?
Musiyano uripo mukuru chaizvo kana tichitarisa mashandiro atiri kuita. Kushanda mukereke hazvingorevi kuti tiri kungosangana bazi nekuungana nekunamata nekuparidza, asiwo tinewo zvimwe zvinhu zvinoita kuti basa rifambe zvakanaka. Zvoreva kuti patinenge tichironga tichiita misangano yedu, maconference calls, mazoom, maskype, mareposi atiri kuwana ari kuratidza kuti vanhu vari kunamata zvechokwadi, vanhu vari kunzwisa kuti kune dambudziko ririko, vanhu vari kuseenza nemwoyo wavo wese. Pane kugadzirirwa kuripo kwekuti kana dambudziko rapfuura ticharirama sei tichienda mberi.
Reverend Mandisodza, mashoko enyu ekupedzisira kuvatendi vateereri.
Izvo zvinhu zvakanaka izvozvo, ngazvirambe zvichiitwa kusvikira tenzi achitibatsira, nekuti kuna vamwe vachange vachikamina vasingafambi zvakuvaremera wanda kutariswawo. Saka vanhu vedu tingati vari very very alert and vigilant padambudziko irori kuti tichibatsira chienda mberi, asi urongwa hwedu tokutenda kuti Mwari vanotiitira zvakanaka patinopera dambudziko iri, tichigadzirira kuzosimudzira patakasiyira nebasa rimwe rinenge ramuka, Mwari vachitiitira zvakanaka. Saka ndingati zviripo zvizhinji zviri kushanduka zvakanakawo zvotibatsira kuti tasemberi tichienda mberi kwatiri kuenda.
Tinotenda Reverend Oliver Mandisodza, the Man of Valor, Purpose and Vision Ministry, nemashoko avo avagovana nesu. Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chezvechitendero chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka uye muve nesvondo dzvene.
Tinotenda tanonoka uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Uwandu hwevanhu vane chirwere checoronavirus muAfrica hunonzi hunogona kunge hwakawanda zvikuru, sezvo nyika dzakawanda dziri kutatarika kuvheneka vanhu. Nasi Zimbabwe yabatana nidzimwe nyika pasi rose mukucherechedza zuva revatori venhau kana kuti World Press Freedom Day. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani nenguva dza 6 p.m. anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soko isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisovo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wola mngela ku Studio 7 ngesonto mhla zintathu kuNkwenkwezi 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende selungisa uhlelo lokufundisa abantwana ngesikhathi uZulu elokhu evalelwe ezindlini kusenzela ukunqabela ukumemetheka kumkhuhlane weCoronavirus COVID-19.
Uskaniti by next week kuzasayinelwa na i-agreement phakathi kweMinister of Primary and Secondary Education leZBC.
Umhlaba wonke jikelele unanza usuku lweWorld Press Freedom Day.
Izathelo zezindaba ziyahlukuluzwa ngabantu bamabandla ezombangazwe achiyachiyeneyo.
Abantu abaningi abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa sebefuna ukubuyela ekhaya. Sizalethulela ezakubatsha ezamasiko lezokholo lwesiKristu. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Sabena amachumi amathathu lane 34 abantu abalomkhuhlane weCoronavirus COVID-19 eZimbabwe. Uhulumende ubethule ukuthi sokulabantu abangamachumi amane kodwa walehlisa inani leli esithi kuphambanisekile. Abane sebabhubha kuthi njalo abahlanu basila. Isibhedlela seJohns Hopkins University City emhlabeni wonke jikelele kulabantu abedlula izigidi ezintathu 3,448,000 asebegule umkhuhlane lo. Phakathi kwabantu laba kulabafika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili lengxenye 244,000 ababulawa yiCOVID-19. KweleZimbabwe uhulumende usanda kwengeza insuku zohlelo lokuvalela abantu ezindlini. Izikolo ziqhubekela phambili zivaliwe kuthi amabhizimusi azavulwa ngomvulo kulandelwa iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kumkhuhlane weCoronavirus COVID-19. Umsekeli kamphathi ntambo wezemfundo umnumzana Edgar Moyo uthi sokulungiselelwa ukufundiswa kwabantwana kusetshenziswa imisakazo njengoba izikolo zivaliwe.
Eceleni lethu njengeMinistry of Primary Secondary Education sokulungisiwe imaterial yokunika abantwana through ama radio lessons njalo through i-television sesiqedile ngakho osokusele naleyo i-alignment ingaziyenziwa i-alignment leyo sikhanele ukuthi by next week kuzasayinelwa na i-agreement phakathi kwe-Ministry of Primary and Secondary Education leZBC. I-agreement leyo eyabe ihlela ukuthi kuzabhadalwana njani njalo izikhathi okuzasakazwa ngazo yiziphi ukuze uZulu aziswe. Kubuya kulabo mhlawumbe abangala signal njengoba ubuze ngegwanda labo bike bridge okuzenzakala kumbe ngathi sesikwenzile ikuthi imaterial eza printwa ivele isilungisiwe siphelile iready. Okubambileyo nje kwakhathesi ikuthi ama printers amaningi enxa ye lockdown leyi ngabakho emsebenzini. Siphezulu kohlelo lokuthi khona kukhethwe iprinter kulandela indlela zokukhethwa abantu abanikwa umsebenzi nguhulumende bungaze batholakale through isystem yalesetshenziswayo ukuhlela ukuthi ozathiwa lowo msebenzi ngubani. Then leyo company sizanikwa i-exemption yokuthi khona iprinte amafepha lawo.
Kusenjalo kulabanye abantu asebephathisa izigaba ekuvimbeni ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Omunye wabo umnumzana Dingumuzi Phuthi omele ibulilima West edalela eParliament ekubandla lezanu PF. uthi sebedike ukuhlola ukuchisa komzimba womuntu obizwa ngesilungu ukuthi ngama thermometers.
Lapho sigijime sabambana labangane sathola omunye umfowethu usomabhizinisi oseHarare esebenzela njalo ePlumtree lapho kulamanye amabhizinisi yakhe ezalwa kotokwana lapho empuma khona lani. Wabe sothi siwathole ama thermometer la. Amakliniki ethu ebulilima West esizawatholisa lokho yitokwana clinic, yimasendu clinic, yilady barring hospital kumbe ngathi yindolwane rural hospital, le makhulela clinic, bese siya emadlambuzi clinic, ehingwe clinic, bese siya enswazi clinic, village dating clinic, Tombode ma clinic, Macungwana clinic.
Uhulumende weZimbabwe uthi abantu kumele baqinisele ukuze kuvinjwe ukumemetheka kumkhuhlane weCoronavirus COVID-19. Uhulumende weZimbabwe uthi kuqakathekile ukuba le misakazo kanye lamaphephandaba akhululekileyo ukwenzela ukuthi kube lozibuse ophezulu elizweni. Umevisi Gama usethulela lolu daba.
Lokho kwethulwe ngunkosikazi Monica Mchangwa ngesikhathi umhlaba wonke jikelele namhla unanza usuku lwe World Press Freedom Day. Embikweni wakhe awethule izolo, unkosikazi Mchangwa umphathi ntambo ohlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko uthe kuze kube lombuso obalulekileyo kumele intatheli izindaba zivunyelwe ukuthapha indaba zikhululekile. Uphinde wathi uhulumende weZimbabwe uzama ngamandla wonke ukuthi aguqule imithetho ebonakala ingani iyimigoqo evimba ukuthathwa kwemibiko elizweni. Kasenelisanga ukukhuluma laye ngodaba lolu ophethe ikomidi yedale lephalamende ebona ngokwethulwa kwemibiko. Umnumzana Prince Dubeko Sifanda uthi uqakathekile ukuthi intatheli izindaba zithaphe indaba zikhululekile, ngakho ke kumele kuguqulwe imithetho evimba lokhu.
Thina njengephaliyamende yaseZimbabwe asikuboni kuyinto enhle ukuthi khona intatheli zezindaba uma zithi zisemsebenzini wazo zibe ziphazanyiswa ukusebenza emsebenzini wazo. Lokhu siyake sikunanzelele ikakhulu esikhathini nxa kuyikuthi kulento ekhona efana nayo nale COVID-19 kumbe amanye ama-functions angabe esenzakala.
Uthi kumele kuhlonitshwe intatheli zindaba eZimbabwe.
Uyathola nje ama security arms kahulumende engani even incwadi yokubana elumuntu intatheli yezindaba ingayihloniphi. Even kwezombangazwe intatheli zezindaba ziyahlukuluzwa ngabantu bamabandla ezombangazwe achiyachiyeneyo. Now lokuyana ayisikukhuthazi.
Umnumzana Leopold Mnende okunhlanganiso ye Young Journalists Association of Zimbabwe uthi akula mkantsho okukhulunywe ngunkosikazi Mchangwa.
Nxa sesibona athi kusenzakala ngesikhathi lesi lockdown ama journalists ebechaywa amanye ebefoswa ukumatsha, uhulumende akakenzi lutho ukuthi singamqakezela izandla.
Umqondisi womsakazo we Voice of America unkosikazi Amanda Bennett laye uthi kuqakathekile ukuthi kube le misakazo lamaphephandaba akhululekileyo.
The coronavirus is one event that shows us more than ever why a free press matters.
I-coronavirus eveza ukuqakatheka kwezokwethulwa kwezindaba njengoba kule mibiko eminingi eyethulwa ngabantu abathiyeneyo. Ngakho ke abantu bamelele ukuzwa ngathi indaba ezimqotho emhlabeni wonke jikelele. Abantu bathembe thina ekwethulweni kwezindaba ikakhulu ngomkhuhlane we-coronavirus okwamanje.
Okhokhela uhlangothi lwezokuqhutshwa kwenhlelo kunhlanganiso yeMisa Zimbabwe, usuku lweWorld Press Freedom Day lonyaka lunanzwa ngaphansi kwesihloko esithi Journalism Without Fear or Favor. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Kule ntatheli zindaba ezithi azikhululekanga kangako eZimbabwe ekuthapheni indaba ngoba akucaci ukwesulwa kwemithetho enjenge-Access to Information and Protection of Privacy Act. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba.
Ezinye intatheli izindaba labanye abenza umsebenzi ofanayo bathi usekude phambili ukuze kube lokukhululeka elizweni ekuthapheni indaba. Bathi kumele uhulumende alungise ngokugcweleyo ukwesula kwemthetho ovimba ukuthathwa kwendaba owe Access to Information and Protection of Privacy Act. Kukhangelelwe ukuthi kuzalungiswa imithetho emithathu ezangena esikhexweni se-IPA enjenge Freedom of Information Bill, Protection of Personal Information Bill, le Zimbabwe Media Commission Bill. Kulabanye njalo abathi selidumela emansumpeni ukuthi kube le mithetho ezakwenza intatheli izindaba zikhululeke ekuthapheni indaba. Omunye wabalombono lo umnumzana kucacaphulu omele idare lephalamende njalo oyingcwethi kwezemithetho yokuthapha indaba.
Nxa sikhangele ama media reforms ngibona ngazani sesihambe ibanga elikhulu. Liyakhumbula ngesikhathi kungavunyelwa ukuthi kube nama radio stations okwakathesi ke iIPA ilokhu ikhona kodwa iParliament ibisidlulise ama act amabili okumele asayinwe ngupresident okutsho ukuthi ama journalists abese accessa information okungcono.
Uphulu uthi kukhona okunye njalo okuqakathekileyo okumele kuguquke ukuze intatheli izindaba zisebenze kahle.
Constitution yethu yafaka ama media rights. Illegal reform ayisiyo yodwa into eqakathekileyo. Kuqakathekile njalo ukuthi kube le institutional reform okutsho ukuthi indlela inhlanganiso zikahulumende ezisebenza ngayo, indlela amapolisa asebenza ngayo, namaminista asebenza ngayo kumele iguquke layo ukwenzela ukuthi ama-journalist anelise ukusebenza ngcono.
Kodwa umnumzana Zenzele Ndebele, umqondisi we-Center for Innovation and Technology, uthi ukuguqulwa kwemithetho kungeminye yemizamo kahulumende eyokweboleka imali kwamanye amazwe.
Ngimbona ngani uhulumende uzayenza ama-reforms lawa athe uzayenza nxa sikhale kakhulu ezemsakazo lezamaphephandaba. Lokhu kungenxa yokuthi uhulumende u-desperate for uncedo oluvela kwamanye amazwe. Babona ngani mhlawumbe bangayenza ama-reforms lawa bazabe sebesesimeni sokuthi bangabolekwa imali.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Lungile Chuma ofundisa intatheli izindaba othi inguquko ekhulunywa nguhulumende ekuthapheni indaba iphelela emoyeni.
Ti ama-media reforms lawa abasona bekhuluma ngawo kawakho yize neze nje aphelela emlonyeni wabo. Ngokuya kwesimo sesizwe nxa khangele amanye amazwe khangela ivini South Africa ama-community media yiwo kathesi asebenza kakhulu uhambisa umbiko e-COVID-19 but eZimbabwe kwehlukene imedia iphiwa abantu abasekela umbuso we-ZANU PF okwenza ukuthi nxa ngase sidibanyele uhlupho olunjenge-COVID-19 abantu basuke bathole uhlupho olukhulu lokuthi abazi ukuthi information bayithethe ngaphi.
Uchuma uthi kuqakathekile ukuthi kube nemisakazo namaphephandaba kaZulu.
Kumele ukuthi kube le decentralization abantu ezigabeni ezigaba babe le media yabo is either baphiwa ama radio stations kumbe baphiwa ama community news efansi ukwenzela ukuthi bathuthukise. Ngakho ke nxa kunje somele sibiyele back amakhiwo athi kwi-trendboard sibona ukuthi nxa kunje kumele sithuthukise indaba ye-community media ukwenzela ukuthi isigaba lesigaba sithuthuke sichiye into eyokhuluma into engikhoyo about ama-media laws, ama-media reforms ngowaveleka wakho abantu bahlala ebekhuluma ngawo ukuthi ama-reform ama-media i-media industry yona i-government isala manje nangu sebefake abantu enkingeni ngoba abantu bengasazi ukuthi bayenzeni nxa sikhangele ngendaba le e-COVID-19.
Abathapha indaba abaningi bathi kunzima ukuthakazelela usuku lwe-World Press Freedom Day ngenxa yokuthi bavinjwa imithetho embalwa eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kulabanye abantu abachothoza okwenzakala ebulenjini bokuxhumana i-social media kube labanye njalo abathi uZulu uselelungelo lokwethula akufunayo. Intatheli zindaba eziningi zithi sokunzima ukusebenzisa okuthunyezwa ebulenjini bokuxhumana ngoba kugcwele amanga njalo leqiniso. Kodwa abaningi bayavumelana ukuthi ubulembu bokuxhumana buyanceda kakhulu ukuthi ekutholeni imibiko etshiyeneyo ikakhulu ethunyezwa nguhulumende. Omunye walombono lo ngumnumzana Ncaba Majazi, umqondisi wenhlelo zebulenjini kuphephandaba leZimbabwe Independent.
I-social media kakhulu kulezi nsuku iyanceda intatheli izindaba ukuthi bethole indaba ngoba uzathola ukuthi kulezi nsuku ngenxa ye-COVID akusela ma press conference, akusela ma imhlangano etshiyetshiyeneyo. So uthola ukuthi uhulumende uyakwanisa ukuthi afake izinto ku Twitter kumbe ku Facebook njenge Minister of Health kulezi nsuku lapho efaka khona ukuthi benze njani nge COVID ama cases asekhona. So esibona ukuthi social media iyanceda ukuthi abantu abaningi bebe lolwazi. Njalo iministry ingafaka ulutho ku media kuyatholakala ukuthi abantu beqala beyicubungule.
Kodwa uthi kumele intathele izindaba ziqaphele amanga ethulwa ngabanye abantu.
Oqakathekileyo kwintathele izindaba singakakhangeli into ze fake news landline ukuthi nxa uthola udaba uqala ulicubungule ungagijimela ukubhala. Lapha sithi going back to the basics, ukuthi sibuyele khonkyane sakufunda high school, ukuthi nxa uthola ulutho ungagijimela ukuthi ubhale. Even uluthole ku-social media umbuthole kubani, kumele uqale ucubungule, ubuze uzowuthole abantu abadlula abathathu nxa kusenza ukuthi ube kwazi ukuthi ubhale udaba olugcweleyo. Ungaphonga uthembela ku-social media uzalahleka, uzakhubeka.
UMnumzana Joseph Chuma okubandla lezanu PF uyakusekela lokhu esithi kumele intathele izindaba ziqaphele kakhulu ubulembu bokuxhumana.
Nxa ulo laba uthi intathele izindaba ungafuna ukusebenzisa i-social media kakhulu, ungaphose ulahleke ngenxa yokuthi kona kulabantu abangasebenzisi ngendlela efaneleyo into le e-social media ukuhambisa imibiko lezinto ezifana lazo nalezo. Kusuka kube labanye abantu abathanda ukuqamba amanga, kube labantu abathanda ukupolitika izinto, kube labantu nje abavele begcwele inzondo.
Ubulembu lobokuxhumana busetshenziswa kakhulu ngabethula imibiko emhlabeni wonke jikelele. Labantu makhaza. Kulezi zalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa ezithi sezihlupheka okumangalisayo, ngakho sekumele zibuyele ekhaya ngenxa yokuthi zivalelwe ezindlini lapho ezingenelisi ukuziphandela impilo. UBenedict Nhlapo usethulela lolu daba.
Ukutsho kombiko owethulwe yiConsulate yeZimbabwe obhekiswe kuzalwane zeZimbabwe kwele South Africa, kulabantu abedlula izinkulungwane ezimbili 2191 abafisa ukubuyela ekhaya. Iningi lalaba bantu lithi selibulawa indlala njengoba sekwedlule inyanga egcweleyo bevalelwe ezindlini ngenxa yecoronavirus. I-consulate ithi siyenze isivumelwano lenkampani yamabhasi iGliner le-Intercity Express ukuthi zithwale labo abalemali. Amabhasi akuqala azasuka eJohannesburg Park Station le-Pretoria. Umuntu ngamunye ofuna ukuhamba kuzafuze ahlawule i-R600 kulamankampani esebenzisa uhlelo lobulenjini be-internet olwe-CompuTicket Travel. Ophethe imithwalo uzayibhadalela ebhasini leyo mthwalo. Omele abadabuka eZimbabwe abangaboniyo uNkosazana Sibonginkosi Nyoni uthi iningi labo kabala mali yokugada amabhasi lawa.
Asisela mali, asisela kudla, yonke into siphelile manje. Ukuthi sithole leyo mali yokuthi sihambe ekhaya asisakwanisi. So bese sicela uncedo kini ukuthi abakwanisayo ukuba basisize sibuyele emakhaya, sesifisa ukuyahlala lezimuli zethu njengoba lapha kungasahlaleki, sona siyehlala emakhaya.
Wonke ohambayo kuzafuze aphathe ipassport yakhe, kanti ongelayo kufanele athintane leconsulate. Labo abafuna ukuhamba ngezabo izimota kuzafuze babhalise econsulate ukuze baphiwe imvumo yokuyaphuma engceleni. Iconsulate ugcizelele ukuthi ekufikeni eZimbabwe bonke laba ababuyela ekhaya baza kuyagcinwa endaweni zikahulumende okwamaviki amathathu kuhlolwa ukuthi abalalo yini igciwane le-coronavirus. Kusenjalo ofisi yomele weZimbabwe ithi labo abafuna ukubuyela ekhaya abangakabhalisi ithuba lisasekhona. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, nguBenedict Nhlapo.
Lei
iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930-7270 laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930-6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Isixoxa ngodaba olungani luyahlupha kancane. Udaba lokuthi siyabona ukuthi kulabantu abakhahlameza nayo okumangalisayo ezendlini. Sasi udaba lolu ngeviki ephelileyo siyaqhubeka ngalo ke namhlanje. So ke nginenhlanhla ngoba nginabantu lapha esiyaxoxa labo. Okuqala ngubaba uMnqondo Bazimagonya, ingcwethi kwezamasiko esintu ukhona ngale kweBritane. Wesibili ke ngumama osakhile Linene uMadube ukhona ngale kweBotswana, la ingcwethi kwezamasiko esintu. Sibe njalo lomama uFaith Malinga ukhona ngale ke njalo eBritane. So ngiyalambukela lonke kuhlelo, sise sikhathi sesibili singachitha isikhathi kangako. Ngase nawe baba Magonya amafitshane sibili, ungathi nxa sukhangele udaba lolu kumenjani okukhahlamezana ezindlini lami?
Hayi, mina ke ebantwini engibaziyo le bantu engiphila laba abaseduze, hayi bekusese lokuthula.
Madube khona ngapho lapho khona kumenjani
izinga lokukhahlamezana ezindlini? Ever since kuqalise yona le indaba ye-lockdown, i-news ama-reports kukhanya liphezulu, i-domestic violence iphezulu, abantu beyakhahlamezana ezindlini. Kulabo baba abatshaya omama, kulabo mama abahlukumeza obaba, bayesivisa abantwana.
Sizame umama lapha-ke eBritane, unkosikazi Faith Malinga.
Ngibona ngathi kubangelwa yikuhlala abantu bebonke ku-small environment kungajwayelekanga. Le stress sokuthi abantu abakwanisi ukuphumela ngaphandle bavalelekile.
Ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge unkosikazi Sakhile Linene uMadube, unkosikazi Faith Malinga kanye lobaba uMnqondo Bazimagonya. Singadinwa lakusasa. So isikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Yebo, mthwakazo muhle Zimbabwe muhle, yikudibana nokuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike Wobe. Namhla kuhlelo sixoxa ngosuku lweWorld Press Freedom Day olujonge ukuthakazelela umsebenzi wabantu abakwezokwethulela uZulu izindaba. Sithi ama-journalists kulomnyaka usuku lolu luthakazelelwa phansi okwesihloko esithi Journalism Without Fear or Favor. Asizweni ukuthi ongenayo kuhlelo yena uthini. Namhla kuhlelo sixoxa lonkosi khona DVD omsakazo weCommunity Podium TV ngobulawayo ngontuthu ziyathunxa. Dibiti, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani? Awusitshela umbono wakho mayelana ngokuqhakatheka kosuku lweWorld Press Freedom Day.
Ngiyabonga kakhulu. Ngombono wami iWorld Press Freedom Day iyancedisa ukuthi sihlanganise amakhanda, sibone ukuthi umsebenzi wethu uqhuba njani, njalo sifunde kwabanye amazwe ukuthi ama-challenges singabe sihlangana lawo singadila lawo njani.
Nxa sesikhangela abantu abakumsebenzi wokwethulela uZulu izindaba, ubona ngani abatsha bayathola na amathuba elizweni?
Amathuba elizweni ngathi ayahlupha kakhulu. Iningi singathi bayaqeda isikolo bengama-journalist, kodwa amathuba akhona amalutshwane, njalo kunzima kakhulu. Asomsebenzi esingathi njengoba abantu abasha abaningi bayafisa ukuthi bewenze, ngoba kule nhlupho eziningi siyabe sibona abanye abantu ama-journalist bethola nzima ikakhulu naso isikhathi sokuthi usebenze umsebenzi wakho ungakwanisa ukuthi umiswe ungakwanisa ukuthi ubotshe izinto ezinjalo.
Ubona njani lokho osekwenziwa ngabasha lapho besebenzisa inkundla zokuxhumana ezinjengabo Facebook, WhatsApp kanye le Twitter ukulethulela uZulu izindaba?
Mboni ngani ukusebenziswa ukuxhumana kuma social media njengabo Facebook labo WhatsApp? Izindlela esezikhona kathi sekwethuleleni uZulu izindaba, izindlela esingathi kumele ukuthi siqine ngazo sizifunde sincedisane loZulu ukuthi bebekwazi ukuthi information bengayithola kunkundla lezo zokuxhumana. Njalo kwesinye isikhathi siyananzelela ukuthi nasesikhuluma nge-tech media kaningi ningi abantu abasayithakazeleli kakhulu, bayabefisa ukuthi bethole information from inkundla lezi. Kodwa ikakhulu kuqakatheke kakhulu ukuthi ama-online media houses lawa ayancedisana njalo loZulu, ngoba kwesinye isikhathi kunendaba ze-fake news.
Dibidi, sikhangele okwenzakalayo emhlabeni jikelele okumayelana ngomkhuhlane we-coronavirus, ubona ngani abakumsebenzi wokwethulela uZulu izindaba bayadlala na indima eqakathekileyo ukuze uZulu athole ulwazi oluthile mayelana ngalo mkhuhlane?
Inesisebenzini yokwethulela uZulu izindaba silo msebenzi omkhulu kakhulu nxa sikhangela le mkhuhlane lo we-coronavirus, ngoba sinanzelela ukuthi khona abantu ulwazi lokuthi i-corona yikuyini vele abakwazi. Kuqakatheke kakhulu ukuthi sincedise ukuthi abantu bathole le information.
Hayi, siyabonga Dibidi ngokungena kuhlelo. Ngithokoza omuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo T-Connection lapho sizabe sikhangela okwenzakalayo emhlabeni jikelele okumayelana ngomkhuhlane we-coronavirus. Ofisa ukuxhumana lami lilakho ukungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3, yona username yami. Kwaneloko namhla, sohlangana ngolwesibili. Olebalulisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove. Ngithokoza omuhle, bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Okwamanje silithiye ezandleni zikantukameli Nkomo.
Sokuyisikhathi sohlelo vuselela umoya silomfundisi uSeni Sifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa, ngiyakholwa libe leviki ebinhle.
Usiphatheleni namhlanje?
Ngifuna ukuthi sikhangele indaba engathi yona yikho lapho isiKristu esigxile khona. Lindaba ngeyokuthi uJesu usibizela ukuba siphume siyebiza abanye. Ngiyithatha nxambala lapha kuMateyu ichapter ka-28 ngibala uverse 19. Uthi yena, ngakho hambani lenze izizwe zonke zibe ngabafundi, libabhaphathize ebizweni likaYise leleNdodana lelikaMoya oyingcwele. Kuthi ukuthi into eqakathekileyo uNkulunkulu asibizele yona thina sonke yikuthi siyebiza abanye abantu beze kuye. Siyabona ukuthi lapha nxa sibala kuMateyu kwakungumlayo wokugcina Jesu awunika abafundi bakhe. Ikanti ngathi vele thina singakhangela yona impilo kaJesu. UJesu weza emhlabeni ukwenzela ukuthi ezobiza abanye. Singakhangela impilo yakhe yonke, wayengayiphileli yena, wayeyiphilela abanye. Njalo singathi wayeyiphilela ukubiza lokukhomba abanye ukuthi bebone uNkulunkulu. Impilo kaJesu yonke yayikhomba wonke umuntu ukuthi wozani lini elikhatheleyo, wozani anilinelile mthwalo. Impilo yakhe yayikhombele ebantwini abahlukuzekileyo, ebantwini abangadinga umusa kaNkulunkulu. Manje into emangalisayo ukuthi nxa lapho uJesu wayesitshengisa ukuthi sazalela ukuthi siyebiza abanye, ngunanzelela ukuthi wayengakhethi. Sibona ngempilo kaJesu ukuthi wabiza oMateyu ngeleso sikhathi ababesesatshwa ngabantu bonke bethathela abantu izimali zabo, ama-tax collector. Wabiza oZakheus, wabiza opita ababe ngabagoli benhlanzi wabagola wabaletha kuye kodwa simuze sesitikibo hambani le kuba ngabagoli babantu kutsho ukuthi wababiza bengabagoli benhlanzi wasebasusa sebesuka kuye basebe ngabagoli babanye abantu siyananzelela njalo ukuthi uJesu wayengakhethi labo mama babemlandelele babiza bebiza abanye indaba engithokosa kakhulu enjayele ukuyikhangela ngaso sonke isikhathi sihlangana lo Jesu ehlangana lalo mama abantu esigabeni abekwazi ukuthi aziphathanga kuhle ehlangana la emthonjeni umama lo esithi uzokukha amanzi kodwa uJesu wagcina emnike amanzi angapheliyo okuyibukhona bukaNkulunkulu empilweni yakhe umama lo othathe esuka lapho wamemetheka wagijima wangena idolobho laseSamaria ememezela ebizela abantu kuJesu sithi asambeni liyebona osenzisizile mina empilweni yami ngakho uNkulunkulu nxa esibiza usibizela abanye ngalesi sikhathi siku-lockdown kuvalekile ukuthi ungayindawo ungayi kwezinye indawo isikhathi esifihle sokuthi ebulenjini ungaloba umema omunye umuntu ukumemela kuJesu siyakwazi ukuthi kathesi isikhathi abaningi bathidekiza ingqondo nxa bekhangela imali akulamali akulakudla kulenduba eziningi kodwa isikhathi sokuthi ungamema umuntu uthi hhayi ukho kona olempendulo empilweni yakho loku nguJesu ngakho-ke ngiyakhuthaza bonke abalaleli bami ukuthi ungathathi lesi sikhathi sokuthi kutsho nihlezi kuphela ngkhaya hlala ngkhaya kodwa udinge isikhathi lendlela ongamema ubiza abanye kuNkulunkulu ngenxa yokuthi baningi abale mthwalo ebasindayo baningi njalo abadinga umuntu ongakhulumisana labo wena nguwe lowo muntu
siyabonga kakhulu ke Jakeldala Ntukamelekomo olivalisa ngenjabulo nguGibbs Dube